Kunyange hazvo vanhu vazhinji vari kufarira zviri kuitwa kuikasa uko vanoti vari kudzidza zvakawanda pamusoro peHIV and AIDS. Vamwe vagari vemuHarare vanoti vari kutadza kupinda mumusangano iyi nepamusana pemari dzavari kunzi vabhadhare kuti vanzwe zviri kukurukurwa. Mumwe wevanhu vasiri kufara nazvo ndimuzvare Linia Mugwagwa, avo vashora zvikuru musangano weikasa vachiti mari yaidiwa kunyoresa kuti munhu apinde yakawanda zvikuru.
Ndiri munhu ari kurarama neutachiona kubvira kudhara. Maizi days haana chimboitwa aya yakati tinowana zvakawanda kubenefita, kwete kubenefita pane zvekutya, kuona nekudzidza tichidzidzisana pachedu. Apa iri kutoita kunge yakangoitirwa vanhu vekunze nevamwe vakuru vakuruwo zvavo, because hatina chatiri kuona navo. Vakawanda vana vamunhingi zvokupindisa. Mari yacho inga iri yekurejista inga yakawandisa 300. Zvinoiwana kupi? Zvinhu zvedu zvinofanira kunge zvichinzi free. Hapana chatiri kuwana. Zvirongotenderera pano panze hapana. Nesoro takaitawo kuti taenda necommunity working group, zvaka zviri nani, because pakaitwa maspeeches vanhu vakataura vakataura. Kwete izvo kunzi nhasi ezide yacho zvai haina, tiri kungofamba. Vanhu vari kutovekunze vanhu vari kutochengetedzwa zvakanaka, kuti zoti zvataurwawo nzichii kana kuti sii hapana.
Munhuwo zvake akabhadhariswa $300 kuti akwanise kupinda musangano uyu, asi zviratidzwa zviri panze zviri kuonekwa kunyange nevasina kubhadhara. Ikasa inoti yakatoderedza mari dzinobhadharwa neveruzhinji kubva pamazanamatanhatu emadhora kusvika pamazanamatatu emadhora. Inotiwo vanhu vakapiwa mukana wokunyorera kuhurumende kuti vawane rubatsiro rwemari yekuti vapinde mumusangano weikasa gore rino. Asi muzvare Angela Makamure, mumwe wavari pagungano iri, varumbidza kuitirwa kwechirongwa ichi muHarare.
Muchidimbu ndingati conference yeikasa yawedzera ruzivo rwangu maererano nezvinhu zvinoitika around HIV neAIDS. Ndakunzwisisa target yeUNAIDS yavari kutaura kuti 90% yevanhu vari kugara neutachiona weHIV vanofanira kunge vakuziva status yavo by 2030. 90% yevanhu ivavo vanofanira kuinishetwa kana kuiswa pachirongwa chekuti vawane maARVs. Saka zvinhu zvekuti vanhu vazhinji tisina ruzivo rwakanyanya pamusoro pazvo, asi zvino taakunzwisisa zvaakureva kuti tese tafanira kushanda pamwe chete kuti tageti iyoyo ibudirire.
Muzvare Makamure vanoti musangano uyu unobatsira Zimbabwe kunyange munyaya dzezveupfumi.
Ndingati nyika dzese dzauya muZimbabwe, chinhu chikuru chatanga tisati tamboona kwenguva yakareba. Nekudaro zvaunzawo ushamwari, zvaumba ushamwari nedzimwe nyika, zvaunza maexperts eHIV vauyawo neruzivo rwavo kuti vazopakurira nevanhu vemuZimbabwe. Pane community village yekuti vanhu vese vemuZimbabwe nyangwe vasina kurejistwa kuti vange vari paconference vanopinda vachionawo zvinhu zvakasiyana-siyana. Pane maexhibitions ari kuitwa vachidzidziswa even zvinhu zvidikidiki zvokuti makondomu anoshanda sei. Tingangozvitora for granted kana kunge zvinhu zvidikidiki, asi ndofunga tadzidza zvinhu zvakawanda. Even economy yedu ndofungawo tabenefita kuti mari yauya yakawanda.
VaColin Magobea vanobika mafirimu muZimbabwe vanotiwo gungano reikasa ravavhura njere dzavo zvichavabatsira kubika mafirimu ane chekuita neHIV and AIDS.
Okay, musangano mukuru weikasa musangano wativhura pfungwa zvakanyanya pakuti tadzidza zvinhu zvakawandisa kuburikidza nevanhu vari kuya vachiita madisplays ezvinhu zvakasiyana siyana. Tine madisplays andafamba United Nations, anoti ana UNFPA, ana UNESCO, ana ILO, uyezve mamoma mapoka abva kwakasiyana siyana. Zvikuru sei pandanyanyo ndifadza kana pandanyanyo farira zvangu, panga pane kona ine vanhu vanonzi makey population vari kusanganisira vanhu vemaMSM, men who have sex with men, and sex workers. Uri kuona kuti zvinhu zvekuti muno munyika zvinhu zvisinganyanyotaurwa, asi vanhu vakada kuti zvitaurwe zvinenge zvinoti yerei. But ndichienda ipapo ndichiona ndichinzwisisa ndadzidza zvimwe zviviri kana zvitatu. Chekutanga ndichengoti maybe tikakwanisa kungoremekedzana isusu sezvatiri, tisingatase kuti sexual orientation yemunhu yakaita sei, uyezvewo tikakwanisa kudiscussa nyaya dzakadaro tokwanisawo kubudikidzawo kudzivirira chirwere cheHIV nemaSTIs.
Mumwe mushandi musangano reGays and Lesbians Association of Zimbabwe Girls asina kuda kudomwa nezita rake ati sesangano vafara zvikuru nekuwana mukana wokuratidza nekutaura nevanhu sezvo vasingagamuchirwi nehurumende yava Mugabe.
Tikasaitipa mukana wekuti tikwanise tichizivikanwa kunzi tunoita nezvei and kuti girls inombonyatsoita nezvei, zvingava iri pamutemo here, because ndo imwe yemibvunzo yanga ichibvunzwa nevanhu kuti yakarejistwa here, iri kuita zvinhu zviri pamutemo here. So we just feel kuti yatiita kuti tive tichizivikanwa maservices atinoofa.
ICASA musangano mukuru wemuAfrica unenge uchitaura nyaya dzeHIV and AIDS unoitwa kamwe chete pamakore maviri. Musangano uyu uri kuitirwa muZimbabwe sezvo wakabviswa kunyika yeTunisia nekuda kwokusamira zvakanaka kwenyika imune zvematongerwo enyika. Gungano iri richaparara musi wechishanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.